mazana nemazana evagari vange vachiimba nziyo dzehondorusununguko uye vaine zvinyorwa zvekunyomba vakuru vekanzuru apo vange vachiratidzira vari pamuzinda wekanzuru yacho vagari ava vapfiga gedhi rekanzuru kubva mangwanani kusvika masikati vagari ava vari kunyuta nenyaya yekuti vakavharirwa magetsi nemvura vasina kuziviswa zvimwe zvezvinyorwa izvi zvange zvakanzi rap in darkness is our right to use electricity magetsi kuvanhu today vanhu vekakubva taneta tirivo vanhu finance director must go amai Elizabeth Chaguma chii vanoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzava kuwanda zvichitevera kuvharwa kwemagetsi
mazamo mumatidho tazwira mazamo usiku mudima takatobatwa manheru zamo rangu taguma ndizvo tinoti chemo
mumwe wevange vachiratidzira vaedward mutendi vanoti mari yechikwereti chavanonzi vanacho nekanzuru chemadhora mamiriyoni mashanu manyepo
mari iri kuti tine chikwereti che 5 million but isusu hatina chikwereti chakasvika ikoko dzimba dzatiri kugara hadzina mvura hadzina matoilet unofamba 1 kilometa kuenda kutoilet uye dzimba dzekanzuru zvacho hadzine maburi dziri kutonaya asi mari ari kuti varingoramba vachiida zvakakwana toda kuona world cup
vatina chipa chedu vanoti zvichitevera kuvharwa kwemagetsi munharaunda mavo uye nemudzimba vanhu vava kupara mhosva sezvo panenge pasina anovaona
kudhimisirasi nyaya yemagetsi matimu ekubirwa nerip mudzimba umu haanyanya even matoilet patinogara vanhu vekanzuro havatikwanisa kugeza matoilet vane 5 years tisi kana tichigeza matoilet tega uyezve magetsi acho anongoenda ongoenda kumabhuroku kuti ane 2 years tisina magetsi saka magetsi akabva kuya manje manje apa 2016 izvozvizvi so tachibva kutega magetsi acho tabhadhara kutega but akanga ataura kuti achadzikisira mabhill but havana kudzikisira
Whiteson Dure, the United Mutare Residents and Ratepayers Trust, vanoti kanzuro inofanirwa kunzwisisa kuti vanhu vakawanda varikuomerwa neupenyu sezvo vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi acho akavharwa.
We understand kuti vanhu vakambozama kuda kuedza kutaurira kuita nhaurirano nemutare city council asi zvinezvi paane vhiki nezvinoraudzira pasina chati chafamba vazhinji vevanhu ava vanoita mabasa ekuvanozviitira mabasa avo vamwe vanoita mafrizits vamwe maice loli vamwe vanobheka masamusa nezvimwe zvichienda zvakadaro vachinotengesa kumusika ndipo panobva mari yavo yekuti vakwanise kubhadhara renti kukanzuro kana kuti vakwanise kuendesawo vana kuchikoro so you can only imagine kuti munhu upenyu kana kuti raramo yega yaanoziva akutadza kuita for more than a week muri hadzichadyi vana vakudzingwa kuzvikoro iyo kanzuro yacho yakuda mari yayo yemarentals but zvinoraramisa vanhu avo hasi kwanisa kuenderera mberi nekuti magetsi hapana
mutauriri wegutare mutare vasweni mutiwi vanoti kanzuru iri kunetseka kuwana mari yechikwereti isiri kubhadharwa nevagari saka ikasatora danho hapana chainowana vamutuvi vanoti vagari vane mari yechikwereti inosvika madhora mamiriyoni mashanu uye havazi kuratidza chido kana shungu dzekubvisa mari iyi asi gweta rinoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vapasimonya kureba vanoti kanzuru kana ani zvake haana kodzero yekuvharira vagari mvura kana pasina mvumo inopiwa nematare dzimosva sezvo mvura iri kodzero yemunhu wose ndakamirira sigo 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.